tinotenda nemuvhunzo wenyu. Ndinoda kuti danho ratorwa navaJulai muviri hationi iri nezvarinonyanyobatsira maringe nekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Pari zvino tiri munguva yecrisis, tiri munguva yedambudziko. Saka ndione iri nguva yekuti tingade kuchinja maadministrative frameworks ekuti zvipatara zvekanzo zviri kuranwa sei uye zviri kuranwa nani. Chingadai chaitwa kucreata tinoti mapartnerships pakati pecentral government nelocal government, vogadzira matask force anobva paward level achienda kusvika paprovincial level, achibatanidza malocal authorities necentral government kuti varwisane pamwe chete nechirwere cheCOVID-19.
Sei muri kuti harisi danho rakanaka ratorwa nehurumende iri, tichiona kuti vanenge varwana masoro kana kuti vaona zvakakosha kuti vange vachitora matanho iyaya?
Hurumende yagara iri kutatarika kuti ikwanise kurana zvipatara zviri under Ministry of Health. Saka kana vachinge vazotora makliniki ekanzuro aya, extra budget yekuti vazorana makliniki aya inobvepi? Uyewo chimwe chisina kunyatsojeka apa ndechekuti kuti tine chirwere cheCOVID-19 hazvireve kuti zvimwe zvirwere zvagara zviripo hazvisisipo. Tine vanhu vagara vanoda kurapwa hypertension, tine vanhu vagara vanoda kurapwa diabetes, tine vana vagara vanoda kurapwa diarrhea, manyumonia nezvimwe zvirwere zvakadaro daro. Saka kana zvinhu zvichinge zvatorwa zvabva kumacouncil zvoenda kucentral government, hazvizodisrupte here kurapwa kwagara kuri kuitwa zvirwere izvi at the primary health care level? So tinoona kuti zvinogona kuzokanganisa kurapwa kwezvimwe zvirwere zvagara zvinokwanisa kuuraya vanhu at the local level. So dai vangoti pamakliniki agara aripo, vaita mubatanidzwa, vacreate mawings kana kuti maisolation units anoranwa necentral government, asi malocal authorities voramba vachifokasa nekurwisana nezvirwere zvanga zviri kurapwa paprimary health care sezvanga zviri kungoitwa mazuva ose.
Dr. Nyamande, hamuoni here kuti danho iri rinogonawo kubatsira kuvandudza mafambisiro ezveutano mumakiriniki emakanzuro kana hurumende yakanga yave iyo yave kutungamira mabasa mumakiriniki aya?
Ndoda kupa muenzaniso wezvakaitika panguva yeZinwa, kuti Zinwa payakaenda kucentral government hatina kuona kuvandudzwa kwakaitwa nyaya yemvura. In fact, mvura yakatowedzera kutonetsa yava kuranwa necentral government. So tinogona kuita dambudziko rimwe chetero